Vagari ava vakashandisa mari dzavo kuhaya zirori rekutakura matombo pamwe neivhu rekushandisa kuvhara makomba akachereka mumugwagwa uyu. Izvo zvinonzi zviri kukonzera kuti vanhu vaparadzane nemari dzakawanda vachigadzirisa motokari dzavo. Imwe nyaya yakaita kuti vagari ava vaite mudeme mudeme ndeyekuti vatyairi vemakombi vanonzi vakanga vasisada kupinda munzvimbo iyi vachiti mugwagwa uyu waikuva dzadzimotokari dzavo. Vataonana kati iyo vekomiti inoona nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu vanoti vakatanga taura nezvekugadzira mugwagwa uyu vari pabhawa zvavo vakatandara nevamwe vakafunga kushandisa motokari dzavo kuti vatakure ivhu rekuvhara makomba aya.
Saka takaona kuti kanzuru haina zvairi kuita nenyaya yemarodzi edu yaine very bad state. Saka takakotiwo tiri pabhawa tichinwa tiri a group of people. It started with 5 people. We mooted this idea that no gentleman ka ngatimbotorawo mota dzedu tinotora gravel. Takatora gravel redu tikapacha 1 or 2, 3 or 4 mapotholes. Saka takazopublicize kune vanhu through our WhatsApp group M10 Watt. Kati gentlemen, ndivo zvatatanga, ngatibatane tiite zvinhu zvimwe chete.
Varoni Tumbari ndivo vakashandisa rori ravo iro rakatakura ifu iri. Vatumbari vanoti imwe nyaya yakavhundutsa vagari vemutinold north ndeyekuti pane mbavha dzinomira mumugwagwa umu usiku dzopadza motokari padzinenge dzichifamba zvishoma zvishoma padzinenge dzichiedza kunzvenga makomba aya zvokuti vanga vave kutya kuti pangazoguma paurayiwa munhu.
Ndini the owner wetruck yatiri kushandisa kugadzira road community yedu yeTonal North. Ndinofara kuva part yecommunity kugadzira road nechikonzero chekuti tangaisangana nematambudziko kuti road yedu yakafa. Saka nguva ino yerain season tangatisangana nematambudziko embavha dzanga dzichigarira vanhu dzichirova mota dzevanhu. Even maresidents mamwe anenge ashaya transport vachiburukira kuturn off kwedu vanga vachisangana nematambudziko ekurohwa nembavha. Ende tine maresidents akawandisa, tine makesi akawandisa akareportwa kumeboring. But taona kuti timire council nokuti takavimbiswa naiko zvino honorable president wedu vamunangagwa pakamboya chishemanzva dziyavo mutenold north vakatoimbisa kuti vachasvitsa chishemo chedu kucity council kuti city council tigadzirirewo just access road yedu yatinayo imwe chete yekupinda nekubuda. But takagaririra hapana chatakawana until iko zvino maresidents abatana pachavo kuti ngatiunganidzeka mari katiinako tigone kungwesa gravel kuti road yedu ikwanise kufambika zvakanaka vanhu vachifamba vachikwanisa kukunda tsaona dzatosangana nadzo dzekubirwa nekupwanyirwa motokari.
Vatumbari vanoti pane nyaya yeCakeman private school chikoro chisiri chehurumende icho vanoti chaifanira kubatsira kugadzirawo mugwagwa uyu nekuti vana vanodzidza ipapo havasi vagari vemutinworld north chete asi kuti vamwe vanotouyawo nedzimota mazuva ose. Mumwe wevakatanga nekomiti iyi vafrancis mandimika vanoti mugwagwa uyu unotozezesa chaizvo nokuti motokari yavo inogara yakaenda kugaraji kuti ichinjwe mashocks nemasuspension.
Nyaya yemashocks yamuti yemafrance suspension unogara uri kwamakanika 3 months down the line watochinja shock. Saka ndotakaona kuti hatingamirire kanzuro isusu ndisu vanhu vanogara muno. Let's do it ourselves. Kana kanzuro ichinzi ngaiona kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi pamwe inogona kuzira sei kuzongotibatsirawo ndivomaunga but isusu in the meantime data something.
Vaizekiwo Mushongwe vanoti kanzuro yeHarare hapana zvairi kuita maererano nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu nekudaro vakaona zvakakodzera kuti vaite basa racho pachavo.
Isu tangoti secommunity tichiona road yedu yashata mota dziri kungoita mabreakdown time and again. Saka taona sekuti isusu tikabatana secommunity tozvigadzirira zvedu nekuti kanzuro kutimirire hazviri kutiitira kure.
Gore rapfuura muna zvita kansela weward 41 mutinworld north amai Charity Bango vanoti kugadzirwa kwemigwagwa ibasa rakabviswa kukanzuro rikapiwa bato rezinara nokudaro migwagwa mizhinji haisisina kumira zvakanaka. Vanoti imwe nyaya ndeyekuti mugwagwa wetinworld north waiva usiri paurongwa hwemigwagwa ichagadzirwa muward 41 zvokuti vachaedza kuti vanotaura kukanzuro kuti nyaya itaurwe. Ndakamirira studio 7 kutinworld north muHarare ndini Kirim Zamiri.